Takangwa kuti pane 40,000 avakagadzira takava kuatumidzira kumaofisis kwakaapplyira vamwe kuti vanhu vakwanise kunotora
40,000 yamunoreva mapemiti akabvumwa ari kupiwa vanhu
mukutaura kwavo ndo zvazvinoreva
sekuziva kwenyu pangave nevanhu vangani vakaapplya vakanyorera kuti vawane mapemiti akadai
namba chaiyo chaiyo haisati yanyatsobuda
saka chava kuitika kubva pari zvino chii
kubva pari zvino taakuchimirira kuti tichiona vanhu vese vanenge vapiwa panenge vanenge vapiwa tinozoda kunzwa kune avo vatina kuwana kuti tive neruzivo renhamba yacho asi kazhinji kacho zvinowanzoitika home affairs inowanzoti kana ichinge yapedza kupa vanhu mapemiti ayo inobva yazotaura kuti vanhu vatakapa vangani uye vanhu vakanyimwa vangani vanobva vataurawo zvine nhamba yevanhu vakaapplya kubva rakutanga
mapemiti aya akasiyana sei nemamwe anga achimbopiwa vanhu manguva yapfuura iyi
mapemiti aya anopiwa mazimbabweni akatisiyanei nemamwe mapemiti anopiwa vamwe vese nenyaya yekuti zvinodikanwa pakuapplya mapemiti aya anopiwa mazimbabweni zvanga zviri zvishoma vaingoda tsamba yekubasa kana uchienda kubasa nepasipoti yako inenge ichine mazuva koita kana uchienda kuchikoro pambere kuchikoro nepasipoti inenge iri mazuva kanawo uchinge uine kabhizinesi vanga vakuda havo tsamba yekuti une bhizinesi rawakanyoredza nepasipoti ine mazuva asi ukatarisa mapemiti arimo mutemo weimmigration act anoda zvinhu zvakawanda asi mapemiti aya aripo ari kuyaiye zvino kumazimbabweni avane akabvira 2010 haana kunyanyosiyana zvikuru nekubvira pachitipa chitanga changosiyana kuwanda kwezvimari muna 2010 aiva mahara 2014 anga 870 iye zvino anga kuita 1120 saka anga ati dureji mbijana
mapemiti aya munoti anosvika 40,000 ndeyamazimbabweni zibadzi here
ongu 40,000 ndeyamazimbabwe ndibani nekuti ndo mapemiti anopiwa nehome affairs akatoti one day saka emazimbabwe ndaya anonzi mazimbabwe exemption permit ndo imwewo yemamwe mapemiti avano saka aya anopiwawo mazimbabwens mapemiti anongotarisana nemazimbabwens panhamba iyo yatakanzwa kuti mapemiti abuda i40,000 hatisati taziva nhamba yevakaapplya vese.